Mutongi wedare vawebusachi namora vati vaviri ava vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso. Vatiwo zvakaturwa navamambanje kuti vane hudokwa doko hwekupara mhosva hazvina musoro sezvo vasungwa ava vasati vabatwa nenyaya kana imwe chete zvayo pamhosva dzose dzavari kupomerwa dziri mumatare. Mutevedzeri wemutariri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati vafara nemutongo waturwa nedare vachiti zviri pachena kuti vaviri ava vangadai vasina kumbosungwa kubva pekutanga.
Zvaratidza pachena kuti kurambirwa kwakaita bail na Majestic Mambanje kuna Cecilia Chimbiri na Joana Mamombe zvanga zviri zvinhu zvisiri pakujikerere, zvanga zviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka, ndosaka vaita chimbi chimbi kuva pabail. Chechipiri, zvoratidza kuti kusungwa kwavakaita kwakusina tsarukano, kungosungana zvaizvo kuti vangojaira kubata nekunetsa nekutambudza vanhu vanoita nezvematongerwo enyika, vanhu vasina pfungwa dzakafanana nedzeumbavha, vanhu vasina pfungwa dzakafanana nedzecorruption, vanhu vanoramba corruption vanosungwa. Saka ndo zvavanga vajaira kuita. Zvatiratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa mapurisa nemamagistrates kuita zvinhu zvavanenge vachida kuti vaite zvinorwadzisa mhuri yeZimbabwe, zvinoita kuti zvavanoda ivo zvinge zvichifambira mberi zvisiri izvo zvinofanira kunge zvichiitwa munyika yeZimbabwe. Tikutambira nemufaro vasikana kubuda kwavaita, nekuti vaifanira kugara vatori kunze, vanga vasafanira kuti vavharirwe. Zvikuvharwa kwavanga vakaita hakusi pamutemo.
Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vari kwachiremba wavo kwavairapwa zvitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa, zvitevera kupambwa kwavanoti vakaitwa vari mumaoko ehurumende gore rapera. Zvichakadai, komite yepamusoro yesangano yeZimbabwe Miners Federation nhasi yaita musangano muHarare payabvumirana kudzosera muzvare Henrietta Rushwaya semutungamiriri wesangano iri. Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Chitenje vaudza Studio 7 paRunhare kuti vatora danho iri sezvo muzvare Rushwaya vakaburitswa mujeri, vachiti sangano ravo raona kuti kumbovamisa basa kwavakaita kwakaitwa pasingatevedzerwi bumbiro remutemo resangano iri. Muzvare Rushwaya vakanga vamiswa basa semutungamiriri wesangano iri zvichitevera kusungwa kwavakaitwa gore rapera pavakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda kuenda kuDubai negoridhe rairema makirogiramu matanhatu zvisiri pamutemo, zvakazokonzera kusungwa kwevamwe vanhu vana vanosanganisira vasori vaviri. Muzvare Rushwaya vakabuda mujeri mwedzi wapera mushure mekupiwa kwavakazoitwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street uyo wavakambenge vanyimwa nedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.